Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu chikunguru 31, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumwe mukuru mukuru muofisi yemutungamiri wenyika nedare remakurukota vaDouglas Tapfuma vamiswa pamberi pedare raMajor Street nhasi vachipomerwa mhosva nhatu dzeuori. Vamwe vanhu vachema-chema zvikuru nemamwe mashoko ari kutaurwa nevamwe vakuru muhurumende anoita kuti veruzhinji vasave nechivimbo chekuti hurumende yakazvipira kugadzirisa nyaya yeguku rahundi. Kushaikwa kwemapasipot kwovhiringidza zvikuru vamwe vari kunze kwenyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumwe mukuru mukuru muofisi yemutungamiri wenyika nedare remakurukota vaDouglas Tapfuma vamiswa pamberi pedare raMajor Street nhasi vachipomerwa mhosva nhatu dzeuori. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Muchuchisi wenyaya iyi vaCharles Muchemwa vaudza dare kuti vaTapfuma vakashandisa masimba avo zvisirizvo pavakakonzeresa kutengwa kwemotokari nomwe kubva kuSouth Africa dziri muzita rehurumende asi vakadzodzishandisa sedzavo. VaMuchemwa vati motokari dzose idzi dzakakonzera kuti hurumende irasikirwe nemari inoita madhora ekuAmerica zviuru gumi nechimwe nemazana mapfumbamwe nemakumi matatu nenhanhatu US 11,936 sezvo pasina kubhadharwa mari yekupinza motokari idzi munyika kana kuti import duty. Rimwe remagweta avaTapfuma vaIsau Mandipa vaudza dare pavanga vachikumbira mukana wekuti musungwa abhadhariswe mari yechibatiso kuti vaTapfuma vari kuramba mhosva yavari kupomerwa sezvo vachiti motokari idzi ndedzehurumende sezvo mapepa ekuti dzisabhadhare mari yekupinzwa munyika akasainwa nemunyori mukuru muhofisi yemutungamiriri wenyika pamwe nedare remakurukota vaMishek Svanda. Mupurisa ari kuferefeta nyaya iyi achishanda nekomishen inorwisa uori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission vaTimothy Guta vaudzawo dare kuti vaTapfuma havafanira kuburitswa muhusungwa sezvo vachiti vari kuferefetwa nenyaya yekupinzwa kwedzimwe motokari munyika dzinodarika zana vachishandisa chinzvimbo chavo zvisirizvo. Vati vaTapfuma avo vave Chief Director Monitoring and Evaluation kuhofisi yemutungamiriri wenyika vanogona kuvhiringidzana nevafakazi vasina kudomwa mudare uye vanogona kusazomirira kutongwa kana vakapihwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso sezvo vachiti umbowo huri kuvaroverera huri fararira. Asi mutongi wedare vaHosia Mujaya vatura mutongo wekuti vaTapfuma varambe vari muhusungwa sezvo vachiti vanogona kuvhiringidzana nevafakazi zvisinei nekuti havachashanda kuState House. Zvaturwa nedare zvatsinhirwa nerimwe remagweta avaTapfuma vaValentine Mutatu.
Taita chikumbiro chekuti vatongo vachibva kumba. Tataura zvakawanda kuti sei vatongo vachifanira vatongo vachibva kumba. Asi dare rati ani nechinzvimbo chavanacho muhurumende vanokwanisa kunointerfera nevafakazi panyaya iyi.
VaMutatu vati vave kukwidza nyaya iyi kumatare epamusoro.
Tinoona kuti vanokodzera kuti vapiwe bail, saka tichainda kudare guru rehigh court kuti vanotongwa vachibva kumba.
VaMujaya vati vaTapfuma vadzoke musi wa15 Nyamavhuvhu pachanderera nyaya iyi mberi. VaTapfuma vakambodomwawo munyaya yehuori kukambani yemarasha yeWangi Colliery uko kunonzi kwakashayikwa mamiriyoni matanhatu emadhora ekuAmerica. VaTapfuma ndivo vave musungwa wechipira novemukuru muhurumende asungwa nenyaya yehuori kubva pakagadzwa komisheni itsva yezaki nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa musi wachivabvu 30, 2019. Asi MDC yakaburitsa mashoko yekuti commission iyi inotungamirwa na Mai Lois Matanda Moyo vano vemudzimai wegurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso moyo haina mazino vamoyo ndivo vakabuda pachivhitivhiti muna mbudzi 2017 vachizivisa nyika kuti mauto ainge opindira mune zvematongerwo enyika zvakazokonzeresa kuti vaimbo vemutungamiriri wenyika varobert mugabe vasiye basa ndakamirira studio 7 muharare ndini thomas chiri pasi
Vamwe vanhu vachema chema zvikuru pamusangano wangu wakarongwa nekomisheni inoona nezverunyararo vachiti mamwe mashoko ari kutaurwa nevamwe vakuru vakuru muhurumende nemuzanu PF anoita kuti veruzhinji vasave nechivimbo chekuti hurumende yakazvipira kugadzirisa zvizere nyaya yegukura hundi. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Kuchema chema uku kwabuda pamusangano waitwa muvulawayo nhasi pakati peboka renational peace and reconciliation commission NPRC nevemamwe masangano akazvimirira ega pamwe nevanhuwo zvavo kusanganisira vakabatwa negukura hundi. Mumwe murume angozvidoma nezita rekuti Ndlovu ndemumwe abudisa kutsutsumwa uku. Vandlovu avo vanoti vaive musoja mushure mekunge nyika ichangowana kuzvitonga vati vakapambwa vakashungurudzwa nemamwewo masoja kwemavhiki maviri vachinzi vaida kupidigura hurumende. Vandlovu vaudza Studio 7 kuti maonero avo ndeyekuti kunyange hazvo veNPRC vachida kuita basa ravo nemazvo matauriro evamwe vakuru vakuru vehurumende pamwe nebato rezanu PF anokonzera kuti vanhu vashaye chivimbo muboka iri.
Komishini iri kuita basa rayo varo tinota kugadzirira nyaya yegukura hundi but now tinoita maministers vanhu vehurumende vazotaura futi kuti yairi hondo chichisiziva kuti yaisiri hondo vaviri kuuraya vanhu chete. Kune vakadzi aichiwanikwa ene nhumbu ochekwa mutumbuya mwana obviswa mutumbu. Mumwe wanikwa ene mwana mucheche ofoswa kuti auraye mwana wake yaisiri hondo iyo auraya vanhu rusaruro.
Munguva pfupi yapfuura munyori wezvekufambiswa kwemabasa muzanu PF vaobert mupofu vakabuda mumapepanhau vachiti mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa havana chikonzero chekukumbira ruregerero panyaya yegukura hundi. VaHenry Dube vatiwo maitiro akaita seava mupofu anoita kuti vanhu vafunge kuti hurumende hairevesi panyaya yekugadziriswa kwegukura hundi.
NPCR haisati yatanga nekuti maministers apa vari kutaura nekuti vanota kugadzirisa apa vari kuti vachatitumira masocha azotiuraya. Ndiyo nyaya yanoti government iri papi kana achiti kutaura neNPCR ova ataura kuti achatitumira masocha azotiuraya. Iko zvino vanhu maministers achiri kutaura kuti inyaya yekukura hundi yange iri hondo. Zvinoreva kuti these people are not genuine nenyaya yavari kutaura yeNPCR yavo because they are still pursuing system yokuuraya vanhu nekukura hundi yavo.
Vamwe vange vari pamusangano uyu varatidza kusafara kwavo nekwavati kunonoka kuita basa rinotarisirwa neveruzhinji kuti vaite kuri kuitwa neveNPRC. Mumwe wevapinda mumusangano uyu amai Jane Mlalazi vati panguva yegukura hundi munin'ina wavo aive nemakore 12 akabatwa chibharo nemasoja ehurumende akaita pamuviri akazofa mushure memakore mashoma. Vati vosekuru vavo vakarohwa vakapambwa uye kusvika nanhasi havazive kuti varipi. Amai Mlalazi vati shuviro yavo ndeyekuti vanhu vakaurayiwa vakavigwa vakawanda munzvimbo dzakasiyana-siyana dzakaita seBalagwe kuKezi kuMatabeleland South vavigwe patsva uye kuti vana vavakasiya vawane magwaro ekuzvarwa nekukasika.
Toda kuti vanhu vaya mafupa aya avhisiwe avigwe zvakanaka. Kana zvazvichigoneka kuti atestiwe vamwe navamwe vapiwe munhu wavo. Madokumenti toda kuti vana kuitigwe madeath certificate avanhu vaya kuitigwa vana mabirth certificate nokuti havana mangwana ravo vana iko zvino.
Komishina neNPRC amai Neti Musanhu vabvuma kuti mashoko anotaurwa nevamwe vakuru vakuru anogona kukanganisa chimiro cheNPRC uye kuita kuti vanhu vashaye chivimbo nehurumende. Vati wakomishini yavo ichagara pasi nevakuru vakuru vehurumende ichivakomekedza kuti vasaite kana kutaura zvinogona kukanganisa basa ravo.
Tinoda kuti tikurumbidze kuingenja maministers edu tikwanise kuingenja zvakare vatinoti majuty bearers kuti kana vachida kuti NPRC zvechokwadi ikwanise kuita basa rekunyaradza mirizhonga nekugadzirisa zvose zvatakakanganisirana muno munyika. Zvinoda kuti tizviite matungamiriri vakanyarara vatipe mukana wokuita basa nokuti zvimwe zvatinezenge takutaura zvinoita kuti vanhu vashaye trust. Trust ne NPRC, trust ne hurumende, uye zvinoita kuti vanhu vakwese nekuti zvechokwadi here hurumende iri pachokwadi kuti tinoda kuti tiresolve maconflicts edu.
Pamaonero evamwe kuti commission yavo inenge iri kuita zvinhu muchiwande wande, amai musanhu vati chirongwa chavange vachiita chekusangana nemadzimai change chichiitwa kure kwenzeve nemaziso everuzhinji kusanganisira kurambidza vatapi venhau kupinda mumisangano iyi senzira yekuti madzimai aya ataure akasununguka pazvose zvakaitika kwavari. Amai musanhu vati veruzhinji vanofanirwa kuve nemwoyo murefu kuitira kuti NPRC ikwanise kuita basa rayo nemazvo, vachiti kana vakaita zvavanotarisirwa kuita nechimbi chimbi vanogona kumedza kutsenga kuchada.
Chatinongokumbira kumaZimbabweans ndeyekuti ngavatipe nguva zvishomanini tikwanise kuita zvinhu zvinovafadza ivo uye zvinogutsa zvavakasangana nazvo than kuti tingonzi commission iri kuita mahearings asi tichizokonzera kushungurudzwa kwakatopfurikidza pane zvavakawana.
VNPRC vange vachiita misangano nevamwe vemasangano anoshanda akazvimirira pamwe nevanhu vakasiyana siyana mumatunhu eMatabeleland senzira yekunzwa kuti vanoda kuti nyaya yegukura hundi ibatwe sei. Vanotarisirwa kuita mimwe misangano yakadai mudunhu reMidlands. Vanhu vanodarika zviuru makumi maviri vanonzi vakafa munguva yegukura hundi mumatunhu eMatabeleland neMidlands. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Gurukota rinorana nezvemhando dzemoto vaFortune Chassis vanoti hurukuro nekambani yeEskom yekuSouth Africa panyaya dzekuti Zimbabwe itengeserwe magetsi dzichiri kuenderera mberi. VaChassis vaudza Studio 7 kuti pari zvino South Africa ina magetsi airi kutengesera Zimbabwe, izvo zviri kuita kuti dambudziko remagetsi rikure. Zvino hazvinawo kumira zvakanaka kukambani yeEskom iyo yakaita chikwereti chemari inosvika mabhiriyoni makumi maviri emarands mukushanda kwayo kubva gore rapera kusvika muna kurume gore rino. Kambani iyi yave kurarama nekubatsirwa nemari iri kubva kuhurumende yeSouth Africa. Vakuru veEskom vari kuti Zimbabwe inofanira kubhadhara chikwereti chinosvika mamiriyoni makumi matatu emadhora ekuAmerica kana ichida kutengeserwa magetsi zvakare. Mugozeya nezvenyaya iyi tabata vaChassis.
Ndakamanija kunoona minista Gwedhe-Mandashe svondo rapera, but ndisati ndavaona tambenge tatumira timu dzedu dzainga dzine vakuru vekuzesa nekwedu kuministri vanoona nezvemagetsi nekuministry of finance nekuresearch bank. Izvi kana takazvironga tichiita kuti sekuzeva kwamunoita tine chikwereti chatiinacho pane iya mari 10 million yatakabhadhara. Saka taida kuti tino matechnical people edu vanotaurirana navo toona kuti zvinoita kuti zvinhu zvishande zvakanaka kuSouth Africa nekwedu ndezvipi. Saka ndo pane nyaya ipapo takamirira kwavari kuti vachindipawo ruzivo rwekuti zvakamira sei.
Asi kusvika pari zvino vawedzera here magetsi aya kana kuti zvichingori pazvanga zviri?
Havasati vandipa magetsi. Ndiri kutarisira kuti vachandipawo magetsi.
Ko tichitarisawo panyaya yechikwereti apa, ivo vari kuti vari kuda mari uye Zimbabwe yakasunungukawo kubhadhara mari yakawanda zvakadii?
Ndikwanise kuti ndipinde munhaurwa idzodzo nokuti ndenge ndakuvaisa pressure pazvinhu zvazviri zvichakavanda nokuti tichiri kuzvitaura.
Saka kare Zimbabwe yaimbowana magetsi akawanda zvakadii kubva kuEskom uye paine chairi kuwana here pari zvino?
No, taimbowana ma400 megawatts. Vakazvimbinge vasvika pa50 megawatts nekuti vanga vaomerwawo vadzikisa kusvika pa50. Saka pa50 iyoyo yakazobviswa. Iko zvino hapana chavari ku
Avo vanga vari gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaFortune Chassis vachitaura vari parunare muHarare. Zvichakadaro, makambani mazhinji munyika ari kutatarika zvakanyanya nenyaya yekushaya magetsi, zvobva kuti mamwe avhare kana kuti ati vanhu vashande maawa mashoma usiku panenge paine magetsi. Asi dambudziko iri riri kupawo mukana kune mamwe makambani akaita seZimplo, iyo iri kutengesa magwenya emagetsi kana kuti majenareta. Kambani inotiwo yakaita zviri nani zvikuru gore rino, kunyange hazvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Kambani inotengesawo magejo kune dzimwe nyika dziri kuchamhembe kweAfrica. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mumwe mukuru wekambani iyi kana kuti Group Chief Executive vaVimbai Nyakudya.
My industry anoda magetsi kuti anigiriki nekuti akwanise kuoperata mafactory aona. Saka majenereta edu taona achitenga akawanda kudarika gore rapfuura nokuda kwekushomeka kwemagetsi. Ndizvo zvaita kuti also performance yedu inge iri nani nekuti gore rapfuura magetsi aiva aripo. But gore rino nekuda kwedrought kukariba kwanga kusakwanise kugenereta magetsi anokwana nemamwe aexport anga asizakwanise kuuya. Saka majenereta edu anova epikins engine nemukurumbira chaizvo taona achimuva zvakanyanya gore rino.
Asi kana tiri kuonawo kuti nezvimwe zvekurima zvakaita sefodya zvinhu zvinenge zvakati dererei, gore rinouya pari kutarisirwa kuti pamwe zvinogona kuita zviri nani, zvinokubatsiraiwo sei?
Business redu ukaritarisa nekuda kwemilibrand nekuda kwefarming, milibrand ichisevha masmall scale farmers, farming ichisevha mafarmers mahombe, macommercial farmers. Unoona kuti mvura ikanaya macustomers edu anova mafarmers anokwanisa kutengawo zvekushandisa zvakaita semagejo, zvakaita sematractor. Saka kubudirira kwavanoita mukurima kwavo kuwedzera kuita mvura kuwedzera kuita gorawo zvakawanda mafarmers achiza kucapacitata their industry.
Tichitarisawo nyaya yekumbovandudzwa kwemari pachinzi nehurumende vanhu ngavashandise maRTGS dollars chete, kwete mari dzekuAmerica nedzimwe dzanga dzichishandiswa, izvi mungati zviri kukanganisa here bhizimisi renyu?
Pakataurwa zvekuintrodhuswa kwemari yemuno pakamboitika kuderera, saka in a way zvakaaffecta bhizimisi. But hatitarisire kuti zvicharamba zviaffecta nekuti obviously kuintrodhuswa kwemari yemuno kunobatsira mabhizinesi akaita sesu anomanufacture kunyanya, pakuti zvinhu zvatinotengesa kunze zvinobva zvareruka kune vari kunze.
Mumwe mukuru mukambani yeZimplo vaVimbai Nyakudya vachitaura vari parunare muHarare. Zvimwe zvarwa zveZimbabwe zvikuru zviri kunze kwenyika zviri kunyunyuta nenyaya yekukundikana kwehurumende kuzviwanisa magwaro ekufambisa matsva kana kuti kumutsiridza anenge apera kushanda, izvo zvave kuita kuti vamwe varasikirwe nemabasa. Hurumende yakanga yambozivisa svondo rapera kuti zvinhu zvakanga zvave kuzoreruka sezvo yakatenga mapepa anodiwa mukugadzirwa kwemapasipoti. Asi tsvakiridzo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti hurumende iri kutotarisira chikamu chekutanga chemapepa akatengwa aya pamwe nezvimwe zvinodiwa mukudhindwa kwemapasipoti zvakaita seink kuti zvisvike munyika pakati pemwedzi unouya. Mumwe mushandi atiwo pari zvino hapana chiri kudhindwa kumahofisi kwavo, izvo zvinopesana nemashoko anga achiburitswa nevamwe ekuti zvinhu zvave kutanga kufamba zvakanaka. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuSouth Africa vaMaxwell Mwale, avo vari kuchema-chema kuti pasipoti yavo yave kupera kushanda pasina urongwa hwekuwana imwe itsva.
Ndingati nhau yemapasipoti zvakawanda zvinotibata mama. Mapasipoti hatina chatinokwanisa kuita, asi nhau inotodiwa ndoitoti tiwanewo mabasa. Usina pasipoti kwatiri kunobva uwane basa. Ndo chinhu chikuru chinotanga kubvunzwa, wozobvunzwawo pemiti mushure mepasipoti. Saka haukwanisi kuona basa kana usina pasipoti.
Saka imi mune pasipoti here kuSouth Africa ikoko isati yaexpire?
Pasipoti yakutoexpire, saka kuchema-chema kunhu kuri kuti pasipoti yakutoexpire.
Saka muri kutora matanho api?
Matanho atingatori. kumatano baba kuba mita zina zama tano kujika kwenu wa isi tukuchu enera demokrasi ya freedom ya ya tunungo jitinayo bati ya kina kujika kwenu ya tete zoro tezo ki matano kujika tora kwa kina ma demokrasi ya freedom wapana matano tunungo tora
saka mwuru kuita sei kutimunge mchi gadriza passport ya nyuka na kuyimu tiriza
andirana wapye kujika kwenye 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 kwenye
saka 2022 ndia haruku diwa mwuru kumiri raimu
ee apana wapinga mbeta babane uti itayacho kana kwa dauti wenda kumbeli yosa na kumbinde mwoti kia ite siko
ndia amuru kutarisira wati passport ya nyini expire kana wati maka apply ya mkanzi muno zozo kama na 2022
passport ya nina ndia wati expire ndia expire ndini ya wati wati ndia apply kutu ndia wati nye passport kaka apato nina na hopu kana waitaro za 2022 baba apana ya na hopu ya nika mbutarisira wati nina wani passport yu wati nina mbutarisira kuhu apana ya na hopu ya nika mbutarisira kutechwe mao amene nika mbine kwa 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 kwa
saka vamwe vari mu South Africa vamunoziva vane ma passport aka expire vari kushanda sei kana kuti vari kugara sei
abasi ari kupera baba kusita zvinenge vatova baba passport ingoperawo zvama bhenge zvinogwa totekesa kuti ma passport ibasi anotopera haro vari towandawo kune kusauti kwacho kune kuti tinomhanyira kuno kumarova ndi ari towanda
saka kana passport yapera vebhenge vanoziva sei kuti passport yenyu ya expire
mabhenge ane mabhenge temu alama bengke ndi ndiko na kupiwa bengira kuri kanza 2 years kana kuti 1 year kana 2 years na 3 zvikuendera zvingoenda naizvozvo zvinobvara pevhara ndikira kuda kuvhura kuti passport iyo
mati mambo endawo here kana ku maofisi eku muzinda weZimbabwe ku embassy iko ku South Africa muchinonzwa kuti zvinhu zvakamira sei
baba vanhu vacho vangofanana ndikaona na pundiko panyika yedu vatourayirwa life yedu yototi taitofanira kuita life yedu yakanaka izvo
asika tiri kunzwa kuti hurumende yakatenga mapepa ekugadzirisa mapasipot anotarisirwa kusvika pakati paAugust apa zvinokupai tariro yakadii kana kuti hope
hurumende yagara ndomatariro yayo yagara inongonyeta zvangofanana nemagetsi ari kutaura kuti yakatenga kudhara kuno kusouth africa kuno vakataura kudhara izvo kuti haiwezvo mapasipot ingambonyeterani hurumende inoita nyeterani
saka munofunga kuti hakuna chakatengwa here
kutori nanga yatengwa dai chakatengwa kazvinhu chikatengwa chinouya kava kana chatotenga chinouya kutenga kwerudzi ikokokoko kutenga uko hakuchazi kutenga kwangu kaine kutenga kwehurumende ndokungazi kuti yasvike pakati kwemwedzi atitaura zvehurumende kuti kutaura zvenyika kati kutaura zvemunhu kazvemunhu pamwe ndoga tingandisire kuti pamwe zviri kukosa zvinhu kwasi yakuya nendege here ndozvinonzi hanzi zvichauya pakati kwemwedzi
avo vanga vari chizvarwa chezimbabwe vamaxwell mwale vachitaura vari parunare muJohannesburg South Africa naJonga Kandemiri westudio 7 Zvinhu zvinonzi hazvina kumira zvakanaka kumutasa central kumanikaland mushure mekupondwa kwavamaxwell gwechekweche nemusi wemuvhuro manheru vamwe vane ruzivo nezviri kuitika vanoti vagwechekweche vakapedzisira kuonekwa vachinwa doro kubhawa rekuchidoko hori uko vari kunzi nevamwe vebato remdc vakanetsana nevanofungidzirwa kuti vasori nemauto avo vanofungidzirwa kuti ndivo vakazovaita akafira mberi asi imwe hama yemufi inoti haina ruzivo rwekuti vagwechekweche vaiita zvematongerwo enyika kana kuti vainge vanetsana nevanhu kubhawa vakuru vemapurisa muManicaland vaudza Studio 7 kuti itaure nemutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Paul Nyati avo vati vanga vasati vapirwa nyaya iyi asi vavimbisa kuti vachataura nemapurisa ekuManicaland hatina kukwanisa kuzovabata apo taenda kumepo hama dzemufi dziri kuchema-chemawo kuti dzanzi dzichaziviswa mukupera kwemwedzi unouya kuti chii chakatora hama yavo sezvo paripo pachaongororwa mutumbi wemufi kana kuti pachaitwa post-mortem mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukoma wemufi vajonathan gwechekweche
asina rubatsiro rwataona kubva kumapurisa rubatsiro rwatatoona kubva kumapurisa tanzi kana vakaitwa post-mortem musi wa29 August sezvavatitaurira kuti paradza ihine vanhu vadini vaende havo 29 ndopaachaitwa post-mortem noti kutoigwa post-mortem
chikonzero chei chavari kupa chekuti vatore mazuva akawanda kudaro pasati paonekwa kuti chii chakamutora
izvi ndaida kutonzwawo kwamuri wana shefu zvinzi maakundifonera kudaro kuti wai vari kutora too long pane chikonzero chei kana kuti chii papapa because vanhu vese vari panapo vatoita nowe
saka mukoma maxwell vasiya vana vangani uye wangu aine mudzimai.
Mukoma Maxwell wasiya wana 4 nemudzimai kuti 5.
Pani ati asungwa here?
Pari zvino hatina kana any information kusungwa kana kusungwa, pana ati asungwa pachokwadi.
Imi semanzwiro amuri kuita ndianani vangadai vakamuponda? Ndianani vari kufungidzirwa kuti vanogona kunge vakamuponda?
Aiwa, ipapo ndinganyepa, hapana vatiri kufungidzira kuti pane akamuponda kana kuita sei. Zvatova ndataura kuti inini handisazivi nyaya iri mumapurisa.
Asi aiitawo here zvematongerwo enyika mushure?
Inika mukoma wacho zvematongerwo enyika ka handidi kunyepa. Izvozvi kana padare panitori panapa ndikutaura kuti inini mukoma wacho handitozivi kuti waiita zvematongerwo enyika here kana kuti haaita zvematongerwo enyika. Handidi kupa false information zvandisingazivi. Izvozvi zvamutondibvunza kuti waiita zvematongerwo enyika ndichozva kubva kwamuri.
Mukoma wemufiva Maxwell vanonzi mukoma Jonathan Gwechekweche vachitaura vari parunare kwamutasa kumanikaland. Tabatawo miriri wemutasa central mudare reparamende vatrevor Saruwaka kuti tinzwewo maonero avo.
Kutanga ndoda kuti neurombo kumhuri yamaxwell Gwechekweche akapondwa marimwe zuro usiku kunzvimbo yepadc. Maxwell igamba renhu remdc mukomana aizikanwa nekutaura ndokwati chimamirira akaita upenyu achizvishandira zvake mabasa ake emuoko ekutswanya matombo nekutakurira vanhu nechingoro chake chekupusha nemuoko. Saka tinosuwa zvakanyanya nekurasirwa kweupenyu hwake mune zvatiri kufungidzira kuti zvine chekuita nematongerwo enyika. Inova nyaya iri kuongororwa nemapurisa nivaone kuti akapondwa nani. Asi zviri pachena kuti harusi rufu rwemunhu akarwara kana ngode natural death kuzvitarisa isuse kufungukona.
Ndianani vamuri kufungidzira kuti vakamuponda?
Inini mukunzwa kwandakaita mukomana uyu akange achishambadza mashoko emc ari mubhawa manga muino maciio anofungidzira kunzi masoji. Saka fungidziro dzedu kungoti hameno zvakaitika kubva kune vanhu ivavava so kungidzira hatiinayo. Ngaitarisirei kuti mapurisa ationgororere nyaya iyi ikude pachena kuti ndivo chokwadi rema seya vakaponda kana masoja kana kuti vanezano rorangopondwawo zvake neimwewo mhondi.
Mumiriri wemutasa central mudare reparamende vatrevor Saruwaka vachitaura vari parunare kwamutasa. Yasvika nguva yekuti tinzwe zviri kuitika musocial media, chirongwa chatinopakurirwa naMavelas Muhlanganya. Uye
pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri, china nechishanu. Nhasi tanga tiri kutaura nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kushanya imo muno muAmerica pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship icho chinokokerwa nehurumende yeAmerica. Regai tinzwe kuti vakanzwa nenyaya yechirongwa ichi kupi.
Tinokuchingamidza nemufaro pano pachirongwa chedu Ana Rwanika. Ungatisanangurira kuti wakanzwa nani nezvechirongwa cheYali?
Chirongwa cheYali ndakanzwa kubva kuna mbuya vangu vanogara kuZumba vanobva kuUMP. Vakainzwa kuti vachitaura paStudio 7 vachitaura nezveYali, vakabva vandifonera vakandiudza kuti ndikwanise kuapply.
Iwo wakanzwa sei uchinzwa mbuya munhu ari kuuzimba maramba pfungwa achikudzwa kuti pane chirongwa chakadai?
Mbuya vangu vanongofarira kuti ndikwanisa kubudirira muupenyu, saka chese chavanongonzwa chavanongofungidzirwa kuti musikuru wavo vanokwanisa kuita vanogara vachindiudza.
Indinoitwa Pasimon Love, ndakapinda muchirongwa cheMandela Washington Fellowship 2019. Zvinobva kuchiredzi, ndakanzwa chirongwa chichishambadzwa paradio paStudio 7 Voice of America. Ndingati vese vakasununguka kupinda muchirongwa unongoapply maapplications for 2020 anenge achivhurwa manje manje. Vanozivisa pawebsite yavo yeYali. Vamwe vanogona vange vachiziva chirongwa ichi chinzi Yali cause ndo zita rakatanga kurumbira pachirongwa chino ichi.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya, huye ndiri muWashington ndichiti musakanganwe kunge muinesu mangwana pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei.
Tino tenda marvelous muchirongwa chedu che Live Talk Diaspora Forum na 8 PM. Tirikutarisa dambudziko remapassport iro ravhiringidza zvikuru zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai mashoko kustudio 7 muchishandisa WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Anokoneka nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina standekile muhlanga munhau dzeIsindebele.
Sokuisika tisendaba ku VOA Ndebele.